The foreign exchange allocation committee in engage fund raku ita come up nema priorities yenyika in terms of ma import requirements edu yaita come up ne priority list yochi allocator the limited foreign exchange irimi economy in accordance ne priority list inenge yavumiranwa. So it's not about to power any transparency ne accountability. Because makawana committee ya iskwa yakango ingori ne wanhu ari wemugovernment chete.
Zva mungori ne vehurumende chete musinawo vemabhizinesi nevamwe vekunze vesa inozoshanda ichibuda neanza dzakadii ivo vanhu vari kunze vasimo mairi kudai.
Pana zvakanyanya zvino zvatinotarisa kuti zvinge zvichibuda. Hurumende muri kutoona matambudziko arimo muikonomi pane inonguva ndee kutotaura kuti hurumende yatosvika pakuomerwa nekugumirwa. Saka zvinoizvi zvichida kuti hurumende yozvininipisa yotsvaga even vana muzvinafundo yotsvaga vemabhizimusi yotsvaga even mamwe wemapato elabour civil society wogara pamwe chete wobvumirana kuti zvoitwa sei kuti nyika inge ichivandudzika uye inge ichipfuurira mberi.
Totarisawo kuti iyo komiti iyo inenge iine simba rakakura zvakadii mukutaura kuti zvinhu ngazvinzwai ngazvinzwai mari iiswa apa iiswa apa.
Inenge iine simba but of course dambudziko rinoitika munyika isa nyika tisirosimukira ndezekuti makaona even macentral bank edu anenge asina autonomy yakanyanya from mapolitical interference. Saka there is always political interference yekuti high political offices could actually influence even among my decisions anenge achida kuitwa in favor of what anenge ari politically exposed.